Tinozviziva kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe havana aya atingati pamedical aid. Chidimbu chinodarika 90% yevana vemuno muZimbabwe vanotopona nekushandisa zvipatara zvehurumende zvemakanzuru kana kuti mamission hospitals aya,
Nechikonzero cheivarusike.
nekuda kwekuti havakwanise kuti vange vachienda kumaprivate hospitals uko kunodiwa mari yakawanda zvikuru. Toonawo zvekare kuti pane vaya vane mamedical aid vavo, vazhinji vavo vane mamedical aid anoshandisa maRTGS ayo asingagamuchirwe nemaservice providers akawanda. Zvoreva kuti zvipatara zvehurumende kana kuti mapublic hospitals kana asisakwanise kupa maservices sezviri kurehwa kuUBH, avo vaakuti maoperations aya ekuti munhu anobhuka wozonzi unozouya musi wakati, havasi kukwanisa kumaita pari zvinoizvi nekuda kwekuti vari kushaya mushonga wekukotsirisa. Izvo vave kuti vanhu kana uchikwanisa, iwewe unofanira kunge uchizvitengera mushonga iwowo kuitira kuti ukwanise kukotsirisa paye paunenge uchiitwa operation.
Hakusi kutyora kodzero dzevanhu here takatarisa nyaya dzezveutano hwavo?
Tinoona izvozvo zvichityora kodzero dzeveruzhinji kunyaya dzezveutano. Bumbiro redu idzva reconstitution rinotipa kodzero yezveutano kana kuti the right to health, asi kana vanhu vaakutadza kuwana access kumahealth services iwawo, ayo anenge achinzi nebumbiro renyika, mumwe nemumwe anenge aine kodzero yekuwana yatinoti health care services. Zvoreva kuti kodzero dzevanhu dzinenge dzaakutotyorwa. Asi chiri kutinetsa ndechekuti iwo mushonga wacho uri kurehwa iwowo unoita kuti munhu akwanise kunge achikotsira kuti aitwe operation. Handi mushonga unodhura, kwete.
Iyi mari sekunzwa kwamuri kuita.
$1.50 pamari yemaUS dollars. Saka tinoramba tichikurudzira kuhurumende kuti mabasa ezveutano ngaakosheswe uye ngakuiswe mari yakakwana
Zvinobatsirei izvi pakaiswa mari yakati wandei mubhajeti?
kuitira kuti tideredze kana kudzivirira njodzi yevanhu vanopedzisira vorasikirwa neupenyu, avo vanenge vasingafanirwi kurasikirwa neupenyu, nematambudziko anokwanisa kunge achigadziriswa kana kudzivirirwa ndounge munhu awana utano hwakakodzera nenguva chaiyo chaiyo. Ndiwo zvekare kuti dzimwe nguva iro bazi rezveutano rinononoka kuita kuti richipiwa mari kubva kuMinistry of Finance, zvoita kuti absorption capacity yavo yenational budget inge iri low. Saka tinoti aiwa, kamari yamunenge maallocatewa iyoyo kunational budget, itai kuti mari iyoyo inge ichidisbeswa ichienda kunobatsira mabasa ezveutano.